Conexão. Sou um homem que me roga, não é?
Chamar, eu vou fazer a
guerra.
Chamar, eu vou fazer a guerra. Eu vou fazer a guerra. Eu vou fazer a guerra.
Hello. Ndini. Nanga ndi chifunga kuti ndi chakuona zvarini. Hello. Uri kuzvikona sei? Tamba yanaka kutumira wakaiverenga here iri sei? Hello. Baby what on? Tikaona mari ndino uye ndekitatu saka ndimirire pachiteshi. Hello. Maria pera mufone Saga jiterera mashoko anda kuimba pa face Baby ndakatenga phone initora mfananidzo yakanditarisa anzi inonzi selfie Usauye nehembe dzakaonyana kumbire aini unopiwa na sekuru Elvis Ndakasaina kuchenja zone ndakawana basa vakunditi ndini HKD bosi Asi basa randakasaina rine vavengi vakawanda ndicharita by force Nyarara baby usacheme kana ini Ndini Nanga ndi chifunga kuti ndi chakuona zvarini Hello Uri kuzvikona sei Tamba yanaka kutumira wakaiverenga here iri sei Hello Baby what on Tikaona mari ndino uye ndichitatu saka ndimirire pachiteshi Hello Mari yapera mufone Saka jiterera mashoko anda kuimba pa face Fana ndibikira osadza remunga Baby wangu ndakusuwa Andiri kukufunga Baby wangu ndakusuwa Areka ndiwe mazuwa achiwawanda Mari yekuti uiswe pengu ndakatsvaga Ndoda kuzotenga muchovha kana ndashanda Areka ndiuye kumba ndikudze zvakawanda Nyarara baby usacheme Kana ini ndiripo ndoneswa nei Vanotaura makuwo samaterere Arira perure rudonge njengende Hello
Hello
Ndini Nanga ndichifunga kuti ndichakuona zvarini Hello Uri kuzvikona sei Tamba yanaka kutumira wakaiverenga here iri sei Hello Baby what on Tikaona mari ndino uye ndichitatu saka ndimirire pachiteshi Hello Mari yapera mufone Saka jiterera mashoko anda kuimba pa face